Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yezigi pamari dzenyika ina dzisina uremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuz Robert Masaraure vanobhadhariswa mazana maviri emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanobata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMnangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo. Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClaris Maduku vanove mukuru wesangano replatform for youth and community development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika. Asi tikavari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatikaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai tanga tisina history yedu yemuZimbabwe iyi kubva kunyaya dzawana border gezi zvichingodaro nezvinozonzi mayouth anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende. Taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyutana zvezvo.
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidiki ava vane matambudziko akawanda anotodawo training anodawo kuita rebranding and because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith zvekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidiki ava vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvakatirongerwe nyika.
Sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vaMaduku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete.
Ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira patanga nyaya yachirongwa ichi maprograms edu atiri kuitawo isu platform for youth and community development ndozvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitamba necurriculum yetraining pataa tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline vechidiki vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult.
Vangawari va Clarice Maduku, vanoe mukuru wesangano revechidikire Platform for Youth and Community Development, vari parunare ne Studio 7. Nyanzvezve upfumi yemuno muAmerica muchinafundo Steve Hank vaisa mari chai Zimbabwe yezigi pachinhano chechina pamari dzisina uremu zvakanyanya pasi rose kana dzichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaHank vaisa paundi yekuSudan pachinhano chepamusorosoro ine uremu hwezvikamu makumi matatu nezvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 36.8%, ichiteverwa nepaundi yekuSouth Sudan pachinhano chepiri. Pachinano chetatu pane peso yekuCuba kuchizouya zig yeZimbabwe iyo ine uremu hwezvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Asi hurumende yeZimbabwe yagara zvayo inopokana nemaonero amuzvinafundo Hank aya ichiti vanotaura manyepo. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga repasi rose reWorld Bank rakazivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dziri kutariswa kuve neupfumi husiri kuzokura zvakanyanya mugore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere avanoti vanowirirana nemaonero aya.
Zviri kutaurwa naProfessor Hank pamusoro penyaya yeZig ndinozvitsigira nenhau yekuti hongu takatarisa mari iyi tsvaya yaunzwa muZimbabwe yeZig haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei. Takamhenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold, yakasimbiswa nemaassets, yakasimbiswa nemareserves chino nechino, asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika. Naizvozvo munhu anchinge aibata mari iyi muZimbabwe imari yekuti munhu anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu, ndenge ndakutotsvaga maus dollar kana kuti ndinenge ndakutoda kuti mari iyi nditenge chimwe chinhu nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti bhanga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro svondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi goro rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neveWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatsamadzwa nazvo, nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara, asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yeZig inoita kuti nzara iwedzere munyika, nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemaZig iwanikwe iyo neuremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuwa uremu nekuda kweupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase upfumi. Chinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo, tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende, urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi, wakarerekana nekuti upfumi hwenyika huwande.
Nyadzo munyadzo zveupfumi muzvare chenaimo yemutambasere vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri mushure kuwanikwa vaine mhosva yekukanganisa mafambisirwo emutemo. Mutongi wedare raMagistrate muHarare amai Ferris Chakanyuka vaturwawo mutongo wekuti vaMasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashanu kana vakasapara imwe mhosva yakadai. VaMasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuchagarutsikiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya. Vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare United Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana-siyana munyika vanonziwai kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka. Izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoi, avanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Ngutsvagawo zviudzi vayanga inyanyatsobatiwa hwiza vane problem yenza kusina ana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa namai Irina Zisengwe vekwazvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuAmerica makumi maviri pasvondo iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Pasvondo ukazibata kana bhatsi zvinogona kusvika 20 dora.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburitsa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Sadunhu vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvozvo hazvina kutangira panhasi. Kumashure ndokusaka uchinzwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo
vaine mhasi kuine vanhu vane mari yekuti vamanhu vakwanisa kutenga huku. Saka vari kushandisa zvavainazvo kuwana zvinoita kuti vazowana nzekudyisa dzimwe mari dzemunezasa.
Izvi zvinotsigirwa namambo zvimba vaStanley Mondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematohwe achanetsubvu hazvofanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu, hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maproteini.
Hwiza zvine utano chaiwo hwakanaka nekuti hwiza igood source yeprotein. Chikafu chakati nyama, handikazivi zvangu.
Kujanga azo gorerino wiza izi zisina kuwanda sezo za kanga za kaita muna 2020 mori za kawanda ziri kufara kuti zambo kwanisa kuyambuka padambu zikorenzara iri chana kila wiza gorerino ndiche kuti zao ya munguwa yekunge vano wapeza kukowa sezo zichi zirikanwa nekupara za ziri mngapa zinyenge za pula napo sanganore Food and Agriculture Organization kana utifao roti wiza izi ndizo rudzi rutupu kana na tunojika shirimga tunoparaza kudarika tume tose pasirose. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pasi pehurumende yava Joe Biden vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe madhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zvehutano. Asi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda weWhite House vari mutungamiri wenyika. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa natanonoka wande weStudio 7.
Pasi pehurumende yava Joe Biden vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zvehutano. Asi vaimbova mutungamiri kava Donald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni tanonoka wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvikuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaiku hondo vakabatsirwa kare nemutemo wepark mutemo wakadzipa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane hutakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wepact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufanirwe kumanikidzwa kubuditsa umboo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsindira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padande mutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country. country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years, and it's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka. Vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti,
on day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
pazula rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabvakure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingamupinyi zvichiripo, vanodaro vaAnthony Eastwood vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastwood vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Yanga iri yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwavamasaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzanyiriri. Huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padande mutande rake reX kuti ningi ngaabudiswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Vamunoti Nangagova anga achibvapo zvamukurira supati ZANU-PF ndoyatisisa dapopo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvekutonga nyika zvamukurira ngaabve mukomana. Tototi pati yacho nai yasatichaida, pati yezanu ngaibva tichaida takuwana mani.
Ya iye zvino Studio 7 musaitaure nechiti kwai iye ndeye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu iya muchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tirwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro ndohwamunotirwisa zvinhu zvana Trump nemi vachichinjana kutipedzera zvidhata zvatinenge taisa isu vanhu vanotambura. Tuda kuwa zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vabva kuZimbabwe. Nyuzi dzainopa hadzina kana kumboshata zvokuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe tete zviri. Asi nedzekune dzimwe nyika watofanira kutogara tichiziva kuti America wakamira sei, China kuri kuitika nezve World News hapana chakamboshata kani. Saka vanoshoropodza vo Studio 7 nhando nekushata kwazvo.
Ko PVO mbiri iri rese iko vanhu sei vachiri vhiringidza ngavarege vanhu
vataure maonero avo. Handiti vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Regai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirinda bhiri zvichaonekwa kuti chaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bhiriri. Kana vasingaridi izvozvowo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai ivo bhiri inzwikwe vanhu vataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanoba bata basa renhabvu munyika yeZifa Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairo Stapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu chemaWarriors. Tapera atanga achibatsirwa naSo Chaminuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSande Chidzambwa sechipanga mazano. Zifa yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbaimbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagrade 1 2 ipapo ndo pandaingofarirawo magitari.
Mpostora anorova magitare vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamiswa nazvo kuti kumukomana uyo arudozame kudini, nekuti kudzinza rose rekwambaimbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu matora ake anokakama hapaandikite zvekuimba zviri dombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge vachitarisira kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare. Saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Kushanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai vanokuwana ikupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune second plus 27. Zvakari kuFacebook mukangosearche kuti Richard Dzambori Rambaimbai ndiripo, munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Kune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupe kutenda ndichiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndechiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi Mwari rudo, kuna Matarudo. Saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Waza Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana ndikairidza ndakanyatsokuiteerera zvangu ndinonzo kudzamirwa pakaraudzira. Ndatenda muwe nezwa rakanaka kwete pamungadai muri.
Chitema kuti murume wacho aichu.
Manga mchinzwa nzisa ikambu kanonzi mbuzi ya mpostori kubwa kuna Richard Mbaimbae wa manzu kwa muhurukuru ya ita na ibanzi zininga wa Studio 7 aliku South Africa. Musaka nganwa chirongwa che live talk hapo tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro richapemberwa mangwana musi wa 25 Chiwabvu uye kuti rakakosha zvakadii. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kuza kusiswa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ihlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqesha ku-National Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa ku-public service.
Umongameli Emerson Mnangagwa usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe kanye lemisebenzi yezandla olwe Youth Service in Zimbabwe olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service namuhla. Wazisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo wonke osakhulayo uzamele angene kulolu hlelo.
Ketso jayitirensi na uka kekisimilesi ingabi kubele genki lesi jayeleo kuba lesi jayeleo sika ngele uchi omnyago omnyago mbege manti nge manti kama prices za chincha njani.
Ingweti kweze noto etumileyo Emelika umnumzana Steve Henk uti imali ya Zimbabwe encha ezik ngesine kuluhlule mali zamazwe omhlaba ezigukudeka ngesiqubo. Kuhlelo Woza Friday leviki sileqembu lerumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe lemisebenzi yezandla olwe Youth Service in Zimbabwe namuhla olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service. Wazisa ukuthi esikhathini esilandelayo bonke abasakhulayo kuzamele bangene kulolu hlelo lapho begqiba izifundo zabo andubana baqale umsebenzi. Umnangagwa usungule lolu hlelo esemavinkilini eMtawatawa eMurewa. Esikhathini esedluleyo uhlelo lweNational Youth Service lwalusetshenziswa libandla elibusayo eleZanu PF ukulolonga abasakhulayo ababedume ngochuku abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber ababechaya abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxis Dis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo sakhulayo okumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South uNkosazana Senzeni Maphosa.
Uhlelo lweNational Youth Service luhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqesha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa kupublic service bathole imisebenzi elempentsheni, imisebenzi ezabagcina ma sebephele amandla.
Utsho ukuthi lolu hlelo olweZimbabwe lwehlukene lolwamanye amazwe, mehluko bani obonayo?
Ukwehlukana kohlelo lolu kwelakithi ikundlela abatsha abaholwa ngayo ezifundweni zabo ebenza baziphathe njengebutho lebandla elibusayo elisetshenziswa ukudlwengula amalungelo kaZulu okuba yinto engcolisa uhlelo lolu lapha eZimbabwe.
Kungani sitsho njalo?
Singakhangela izindlela ze-recruitment eyenziwa ngazo. Kukhangelwa imbali yothile iqathaniswa lebandla elibusayo ukuthi nxa ungela linki yebandla elibusayo amathuba okungena asuke azace. Lokhu kusuka kwephule ilungelo lomuntu omutsha ofisa ukungena ohlelweni lolu yena engelankaba yezanuPF. Ngombono wami uhlelo lwe-National Youth Service okwamanje ngibona engani alusizi abatsha ngoba bafundile baqeqesha emakolitshini kulezifundo ezilungiselela umuntu omutsha ukunakekela isizwe lesiqinti sakhe. Pho yikuchithela abantu abatsha isikhathi. Uhulumende kavule amathuba emisebenzi abantu abatsha bathole imisebenzi ezabagcina mabephela amandla imisebenzi elempentsheni njengoba ubukhokheli obusembusweni busebenzela ipentsheni mara kuphela amandla. I-National Youth Service okwamanje umgwejiso akukho okubambekayo okuzokwenziwa ngabatsha mabeqeqetsha lapho. Indlela yokulibazisa abantu abatsha ukuze balibale ukufuqa uhulumeni mayelana ngemisebenzi ukuthi bathole imisebenzi ezabagcina bathole impila kahle. Ma i-National Youth Service ingasozi ikunike i-guarantee yokuthi ma uphuma lapho uyoqhatshwa. Mina ngokubona kwami ngibona ingani abatsha abaqhubeke ngokusebenzela izimuli za lekusasa yabo lapho abade bevele besebenza khona okwamanje ngoba bangalaluka sebefele enkangala ngemva kokuthatha uhlelo lolu.
Unkosazana Senzeni Maphosa ngosakhulayo kumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South.
The Voice of America, VOA.
Ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika lasemhlabeni jikelele umnumzana Steve Hank yena ofundisa ekolishini leJohns Hopkins uthi imali yeZimbabwe entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubu. Amazwe amathathu akhokhelayo ngathi iSudan yona ehlezi esiqongweni ilandelwa yiSouth Sudan kuthi kuzinga lesithathu kuhlezi iCuba. Uhulumende ngenyanga edluleyo usungule imali entsha le egxile kusilinganiso segolide elisebhanga lelizwe ngoba eyayikhona yayisilahlekelwe luhlonzi ingasathengi lutho. Ingcwethi kwezenotho zithi ukusungula imali entsha leya kusoze kumise ukugugudeka kwemali yeZimbabwe njengoba kungayisikho kwakuqala kusungulwa imali entsha elizweni. Izolo iWorld Bank ikhuphe umbiko othi iZimbabwe ngelinye lamazwe azadonsa nzima kwezenotho lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxele umnumzana Stevenson Dlamini yena ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo.
Ekolishini kuhank imethod ayisebenzisayo ukukhalkulate inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe ngemonth ngemonth ama-prizes atshintsha njani aye certain basket of goods. So okokuqala angaqinisa ukuthi usebenzisa the same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo mhlawumbe i-black market mhlawumbe yini ngoba nxa sikhangela on the ground inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of ECB, we saw inflation rate being so high, according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate depreciation. But also, I want to say, which is now 7 is a pin. Ngoba ama economists athi ana indlela measure ayi inflation omunye abe khangela producer price index omunye khangela yona le sijele consumer price index kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelele kakhulu ama figures afakayo
Ngokubona kwenu isiqubu sokuphela amandla kweziki singengezelela nango kuya kwesikhathi?
Ngibona lungaqhubeka ngendlela iziki emi ngayo kakhulu siyiqhathanisa lentengo yayo nabanye amazwe. Ngibonani inflation ilakho ku-slow down kakhulu. Ikakhulu kungaqhubeka kungela ku-increase i-quantity yeziki ekhona ku-market. Ngiqhubeke imonitore kanje. Ngibona ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kele umnyaka sizabona isiqubu sayo sesingathi sehli.
Abanye bakhala ngokuthi iziki alibambe lokhu akusoze kuphazamise na.
Mbona yathi isungula vele iziki. Esinye sezinqumo esasifakwe ngugavena webhange elikhulu leZimbabwe wayethe ugesiwa lokhu esingakuthi yi-tight monetary policy. Wayethe yena vele ufuna ukuthi abhasobhe ukujindwa kakhulu kwemali yakhe iziki. Akho ke sikubonayo wehlisile inani leziki elijindwayo uthi lingavami kakhulu ngoba yikho kusuka kubangele inflation esingawuthi imoney supply. Uhlelo wakilo aqhubeka ngayo lokubona ukuthi akubi lokwanda kweziko kungagcina kuqhubula i-inflation. Ngakho ke sambona ukuthi izaba ningi kakhulu e-paper. Abantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa i-electronic money kakhulu. Ngakho ke amboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwe-paper ngaphandle mhlawumbe kweyemchova lezinto ezimane nje intshintshi nje ema-supermarket. Kodwa imvama kubona abantu aningi bakhululekile ukuyisebenzisa inani i-technology esebenzisa i-electronic money.
Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenotho yafundisa ekolishini le-National University of Science and Technology i-NAST koBulawayo obexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ugwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga ezine nxa ethe wehluleka ukubhadala ifayindi eyamakhulu amabili amadola eMelika, i-$200. UMasaraure ufunyanwe inkantolo elecala lokuvimba isandla somthetho ngomantshi weHarare ngolwesithathu kulandela ukubotshwa kwakhe ngontulikazi ngomnyaka ka-2022. Phansi kukahulumeni kamongameli Joe Biden, abake baba ngamabutho eMelika sebethole inhlelo zokwelatshwa ezibiza imali engamabhiliyoni pose ayisithupha $5.7 billion. Kodwa owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uthi ababe ngamabutho laba babephila ngcono kakhulu ngesikhathi kusabusa yena. Kulolu daba sikhangela izikhalazo abantu laba abalakho ukuzethulela lo ozanqoba kukhetho lukamongameli phakathi kukaTrump loBiden. Cishe asebasuka kubutho abaphose bangene kusigidi 890,000 ababa sengozini yokuchayeka engozini yezikhali ezilechefu ngesikhathi besemsebenzini sebathola uncedo phansi kwe-Pact Act, okungumthetho owasayinwa ngumongameli Biden ngo-2022 ngenjongo yokuqhelisa inhlelo zempilakahle kulabo abalimalela empini kanye labasindayo. Ngolwesithathu, uBiden wazise ukuthi kulezicelo ezedlula isigidi 1 million zabantu abafuna uncedo phansi kwe-Pact Act esezivunyelwe.
Trouble breathing, cancer, brain cancer. Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove.
Ukwehluleka ukuphefumula kuhle imvukuzane yobuchopho. Abantu basebuhlungwini obukhulu. Akulasidingo sokuthi uveze ubufakazi bokuthi wathola umkhuhlane usesotsheni. Sibonga umthetho we-Pact Act. Asisekho leso sidingo.
UBiden ugcizelele ukuthi phansi kombuso wakhe kule mithetho edlula amachumi amathathu 30 epasiswe ngokubambisana edalele parliamente esekela ababengamabutho abanakekeli babo kanye labasindayo empini.
We've increased resources to end veteran homelessness. Hired and trained hundreds of additional mental health providers.
Sesengeze inhlelo zokuqeda uhlupho lwababengamabutho abangela ndawo zokuhlala. Siqatshisa lolonga amakhulu esebenza ezempilakahle ezelapha umkhuhlane wengqondo ukuze siphathise ababesempini ukuqeda udubo lokuzibulala.
Umnumzana Donald Trump yena oncintisana loBiden emele ibandla lamaRepublicans kukhetho lukamongameli lonyaka ngo-2024 uthi abalwa impi babephila ngcono ngesikhathi esabusa. UTrump wakugcizelela lokho kumbiko awethula ngevideo enkundleni yeRambo ngolwezi.
We have 33,000 veterans in this country who are homeless.
Silabantu abalwa impi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu, 33,000 kuleli lizwe abangelandawo zokuhlala njalo abahluphekayo. Kulihlazo lokho.
Wengeze wathi enganqoba kukhetho aphenduke embusweni lokho kuzaguquka.
On day one, I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot.
Ngosuku lwakuqala ngizasayina umthetho omisa yonke imali edlaliswa ngohulumende kaBiden enakekela abantu abangela maphepha. Limali sizayisebenzisa ukwakhela abalwa impi izindlu zokuhlala njalo sibatholise inhlelo zokwelatshwa.
Inhlanganiso ye-National Association of Social Workers income impucuko esithe yabakhona kunhlalakahle yabalwa impi phansi kwemibuso yabo bobabili uTrump loBiden. Isipha umzekeliso kaTrump, inhlanganiso le ithi waqhelisa inhlelo zokunakekela abantu laba ngaphandle kwalezo eziqhutshwa lugatsha lwe-US Department of Veterans Affairs. Kodwa ingxaki zikhona, kutsho umnumzana Anthony Eastreet, umqondisi wenhlanganiso ye-Social Workers Association.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system.
Abantu bahlangana le nkinga emzameni yokungena kunhlelo zokuthola uncedo, okunye futhi baphazanyiswa ngamaphepha afunakalayo. Kuthatha isikhathi eside njalo ukuthi bafakwe kunhlelo lezi.
U-Eastreet uthe ozanqoba kukhetho lukamongameli weMelika kuzamele aqakathekise ukutholisa abalwa impi inhlelo zokwelatshwa imikhuhlane yengqondo. Udaba lolu lwethu lwe-intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lwahumotshwa yimi uNtungamile Nkomo. Okwamanje singene kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
LeMelika lithi akumelanga umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyathoniswa amacala okubulala abantu abaningi eGaza ngesikhathi elwisana leHamas. Umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezokudlelana lamanye amazwe kweleMelika, uthi isicelo somthethwandaba lo silinganisa okwenziwa nguNetanyahu leHamas. Umila uthi iHamas inhlanganiso yamabecatsha, kuthi-ke ele-Israel lilizwe elizama ukuzivikela. Uthi iHamas yabulala abantu mahlana kwele-Israel njalo yathumba abanye elokhu ibabambe ngenkani eGaza. Umila uthi idale le-ICC kalilamandla okuthonisa udaba lolu njengalokhu okuvezwa kuziqondiso zenhlanganiso le ezokuthonisa amacala. Uthi kuyamangalisa ukuba idale leli ligijime ukuyabopha uNetanyahu lingadlulisisanga isimo salo. Umila uthi kujayelekile ukuba umshutshisi ame kancane ngendaba ezinje ukwenzela ukuthi amazwe athiyeneyo ahlolisise lokhu, hathi ukujaha kangaka. Uthi kungenziwa ngemfanelo lokhu kuza kwenza abatshutshisi bebe leqiniso labakwenzayo. Uthi okufuna lijaleleli kwenzakale ngesikhathi kumele umtshutshisi walo ahambe kwele Israel uyakuzwa ukuthi ithini inkokheli yakulelo lizwe ngokwenzakala eGaza. Umila uthi bekumele kuhlolisiswe wonke ngodaba lolu ngoba omanje kwenza ukuthi kungathenjwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kulakho ukuphazamisa inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele Israel leHamas ezokubeka phansi izikhali lokukhululwa kwabathunjwa nyakenye kwele Israel. Elemelika lithi lizaqhubekela phambili lizama ukuba kumiswe impi le ukuze kungabulawa abantu abaningi eGaza. Umongameli Joe Biden laye uchodoze okwenziwa lidale le-ICC esithi bazasekela ele Israel sonke isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Silbone, siyabonga nonke lalelayo nonke ke. Mina nguZaduku, uZaduku indoda ehlala ikhuluma nayo kuStudio 7. Inkinga esinayo nje nasi, noma nami isiphumela ethisholothisho etholotho, inkinga ekhona ukuthi into engimangazayo, kona manje ngiyangabona sokusiyapublishwa ukuthi isikolo semathethane siyakhwe ngo-2007. Siyasebenza, kodwa semangala sokuthiwa isikolo sivulwe. Lele sikalele kutala sebenza isikolo lesa asazi ukuthi lo esikhulunywa ngaso yisiphi okuthiwa isikolo semathethaneni singazi lo lezi ezinye kodwa esemathethaneni abantu basakha ngo-2007 iplaning salesiyati yancedisa izakhamizi. So ngiyamangala nje manje namhlanje bekungcwatshwa umama lo uSandi Moyo. Into enhle engiyibongayo ukuthi abantu bezapho bahambile ngoba sasivele sinaye umama lwana wabeka nje babeka nje egcekeni ukuthi hhayi abantu njengoba bevele bengaphandle abantu bebaleka babalekani kabi ngapha i-government isipilizwe lilungile and bekhuluma ekhaleni ekhaleni lolokuze lubekhona ulokuze luthinga dube
Studio 7 salubonani. Kasi sicela ukuthi uthaba ngo-exchange manje into oyilande ephalamende yini njengoba nasihamba nje esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke ulandeni ulande wona ama-ice cream lawo kanti ulandeni kodwa esikwaziyo ukuthi angeke lasi i-ZANU PF izambulala kuphela. I-ZANU PF sethi iyabulala izakhampena ngawo keni la sokuthiwa ubuleke opposition party. Lokhu siyakutshela sifuna ukushansa ukuba i-ZANU PF iyabulala yabulala abantu abaningi kakhulu isitimela simadoda amathole ezigcina amathamba abantu abafikele uthengisa ibulawayo yonke usiyasithengisa wona kungesikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usibulele ibulawayo yonke akuzama ukuthi kusihloniphe futhi ngoba into yelanje e-parliament awusayazi sukulanda kuyale ngesikhanda nje e-parliament ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphika ngoda siyakwazi aza kubulala phela ama-ice cream to yafa kuphela bantu ngoba bonkomo basile olimkanda uphahla bafa onkala bafa ngayi ZANU PF lawo uzaba ngumunye ozaba kuhisi ngithuma lapha e-Cosmos City eJohannesburg.
Sanibonani, sanibonani nonke emabhukini amane omhlaba balandeli nabalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi nami nje hayi ukubonga kuphila nje lethi ukubonga ngingasikho ukuthi nje ngasibekile noma nje bengathakazelelwa ngabantu abaningi nje ngizwa begxekwa kakhulu besolwa ngabantu abaningi amadoda la amathathu uPhilip Gawule uMalaki Nkomo noJoseph Chuma. Kodwa mina engithanda nje ukukubonga yikhokho ukuthi imibuzo abayibuzwa i-VOA bayiphendule bayeza benjalo bafike emoyeni baphendule yikho lami ngikuthakazelelayo ukuthi at least baphendule khona ukhena sikubongeni madoda sikuhloniphenini ngingabanga uhlangothini lwabo kodwa nje khona ukhena ukuthi at least abafani nabanye laba abathunyelwa imibuzo abafonela bengaphendule amafoni wabo.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki seleqembu le rumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalate lalo lesine. Leli qembu litabuka icholocho kepha licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Sanibonani bantu bakithi njani lokho ngezindawo ezehlukeneyo obingelelayo ngumlangatheli Ncube weqembu le-African Sounds Collection. Ngibingelele kini nani basakazi be-Studio 7. Ngisithi kubalandeli bengithanda ukubazisa ukuthi sikhiphe idlalada elishasha lesihloko esithi Izindezi. Ingoma zakhona zingu-6 phakathi.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ezinkundleni zokuxhumana basithola kuFacebook, basithola kuYouTube, basithola kuInstagram ngayo futhi African Sounds Collection nje bangena nje ngalelo gama. Bese kuthi mhlawumbe nabafuna ukukhuluma nathi personal bangithole enambeni ethi 074-639-5322. Sikhipha izingoma singapha eSouth Africa side kodwa ngokudabuka sidabuka eZimbabwe khona lena phansi eTsholoto.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli ngizothanda ukubonga kakhulu abalandeli abathe basincedisa kakhulu. Kusho ukuthi ngemva kwale album eyaphuma before kulo nyaka wedlule, ye sathola abalandeli abaningi kakhulu basifakela izandla saze sathola amandla okuthi kwanise nokukhipha leli idlalathi lethe lokudilela manje lesihloko esithini nje njengoba nje bese ngishilo ngasemuva.
African Sounds Collection becula ke kamnandi lapho besivalela uhlelo lwethu. Lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona namhlanje ngosuku lwe-Africa Day olunanzwa kusasa. Kulapho ke okwabunjwa khona umanyano we-African Union obizwa ngaleso sikhathi ngokuthi Organization of African Unity. Hayike kwanele zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo ngokusho kwami lingayikatshana njalo uhlelo lwe-Live Talk liyalandela lile jahe elidala kumbe ijahe elisakhulayo uTaboka Ncube. Mina, ngingutunga milinkomo ngisithi lilale. Kulologwana wamatuka nduna wafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.